Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kubvumbi 9 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya dzegukura hundi vave kukwanisa kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa inoudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vashepherd tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yegukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo pamwe nemagwaro ekuzvarwa senzira yekugadzirisa zvimwe zvezvichemo zvanga zviripo zvine chekuita nenyaya yegukura hundi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Urongwa huu waziviswa kuvatapi enhau mushure memusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega ari pasi pechikwata chematevereland collective nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza. Amai Mabhiza vati zvichitevera musangano wakaitwa pakati pemasangano aya nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa muBulawayo mwedzi wapera, hofisi yemutungamiri wenyika ichishanda nemamwe mapazi ehurumende yakaita urongwa hwekugadzirisa zvichemo zvaive zvaturwa nemasangano aya zvakawanda zvacho zvine chekuita negukura hundi. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vange vauya kuzotura gwaro rine urongwa uhu kana kuti implementation matrix muchirungu kumasangano aya. Vachitiwo bazi raregistrar general rakatoziviswa kuti rave kufanirwa kuwanisa magwaro ekufa neekuzvarwa evanhu vakabatwa negukura hundi.
Ndauya ndichida kuzotsinhira kuvanhu vematevereland region kuti kubva kunhaurwa dzakaitika musi 21 March president wedu vaMnangagwa vakazogara pasi nema officials avo vakawirirana kuti nyaya idzi dzobatsirwa sei kuti vanhu vekuno kumatebeleland vawanewo zvavanosuvira maererano nezvakabuda munhaurwa. Saka ndingangoti muchidimbu kuvape pano kwangu kutsigira nokutsinira kuti hongu zviri kutobva kuofisi yomutungamiriri wenyika kuti zviitwe semaitiro atatsanangura pano.
Kuwana magwaro ekufa evanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi uye magwaro ekuzvarwa evana vevanhu ava ndechimwe chinhu change chichinetsa. Amai Mabhiza vazivisawo vanhu kuti vave kukwanisa kuviga zvakanaka hama dzavo dzakaurayiwa panguva yegukura hundi mushure mekunge vazivisa mapazi ehurumende akafanira. Mumwe murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra avo vange varipowo pamusangano uyu, retired Colonel Buster Magwizi, vati urongwa uhu hwakanaka asi vati maonero avo ndeyekuti zvakakosha ndezvekuti patange paitwa urongwa hwekureurura nekutaura chokwadi pamusoro pegukura hundi.
Hapana kurevesa apa kuri kurehwa nokuti handioni kuti pangavapo kutaurirana nenyaya yegukura hundi pasina kubuda pachena kuti vano urombo nezvakaitika kuti vagamuchire kuti ndivo vakazviita, uyezve vakazviita vacho kunge vaiswe pachena mutemo uite nzira yavo kwekushanda navo. Vanozikamwa vamwe vacho vari muhurumende izvozvi ndivo vari kutoita mapolicies iwavo kuti vagokwanisa kuti vagomakunda. And I think apana inonzi political will pazvinhu izvi zviri kuitika.
vachipindura mvunzo wekuti vanoti chine maonero evamwe ekuti urongwa uhu inzira yehurumende yavamunangagwa yekuda kubata nayo vanhu kumeso pakugadzirisa nyaya yegukura hundi. Amai Mabhiza vati vanhu vanofanirwa kupa hurumende nguva kuti vaone kuti urongwa uhu uchabudirira here kana kuti kwete.
Hongu vanhu vane kodzero yekufungira asi ndinotini vachazoona chokwadi kufamba kwenguva mushure mokunge mapazi ese hurumende anosungirwa kuita zvakasiyana siyana kuzadzikisa zvido zvevanhu vematebeleland region vatanga basa. Vazhinji vavo vanzi vatotanga basa racho mwedzi uno zvichienderana nenhauro dzavachaita nevanhu vari mumatunhu ane matambudziko akasiyana siyana.
Vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti gukura hundi yakaita kuti dzimwe nzvimbo dzemumatunhu ematebeleland nemidlands dzisarire kumashure munyaya dzebudiriro. Pakaitika gukura hundi vamunangagwa ndivo vaive gurukota revasori nekuchengetedzwa kwehurumende. Nyaya yekusimudzira matunhu ematebeleland munyaya dzebudiriro nekuvaka zvikoro pamwe nemakiriniki uye kuendeswa kwemasimba kumatunhu ndezvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kuti ichagadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuo riri kupomerwa vaimbovesa chigaro vekomiti yezvemigodhi Vatemba Muliswa yaudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vaShepherd Tundia vanozviti vakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunogadzirisa zvinhu kukambani yeHwange Colliery ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vaMuliswa. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti iri kuongorora nyaya yeuori iri kupomerwa vaMuliswa, vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaPrince Dubeko Svanda navaAndele Ndevele veMDC, muzvinabhizimisi vaJames Goddard vati vakakokwa kuHarare navaTundia vachinzi vaida kupiwa mukana wekuti vachere marasha kuHwange sezvo kambani yaiveko yeMotor Angel yainge isiri kuita basa zvinofadza. VaGoddard vati vakaudzwa navaTundia kuti izvi zviitike vaifanira kutanga sangana nenhengo dzekomiti yezvemugodhi uye ndosaka vakazosangana nenhengo ina idzi kumahofisi avo kuBorodale. VaGoddard vati pamusangano uyu vaTundia vakati vainge vatumwa nemahofisi emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuHwange. Vati vaMuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandi nevanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika. VaGoddard vati vaMuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vaMuliswa vatoenda. Pavabvunzwa negweta ravaMuliswa Advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivaMuliswa vakavakumbira mari here, VaGoddard varamba kuti vaMuliswa havana kumbovakumbira mari. VaGoddard vati vaTundia ndivo vakava zakuti nhengo dzekomiti iyi dzaienda kuHwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzizopa vamwe vanhu kuHwange kuitira kuti ivo vaGoddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu. Vatiwo vaNdevele vainge vari mumotokari mavo apo vaTundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navaChikomba navaSvanda.
Honorable Temba Mliswa never mentioned the sum, never asked for anything. With regards to the $400,000,
yeah, $400,000 iyi vaMuliswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakatyamadzwa chose nekiita kwavaTundia uye vaTundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuHwange. Vati ipapo vaChikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeakaunti yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tundia, I said, and this money, where is, what does this, what happens to this money?
Ndakabvunza Tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer here. Ipapo vaChikomba vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vaChikomba kubva vanyora mabanking details avo. Vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazvo vakatambira akaunti yavachikomba havana kuisa mari mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navandevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika. Vagodhati vati vakayambirwa navandevele kuti vaifanira kuchenjera zvaiitwa navatundia. Vagodhati vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vatundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika. Vati vatundia vakavapawo kero yemahofisi emutungamiri wenyika yepamunhu Mutapa Building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi, asi vati mushure mekukumbirwa mari ndopa vakazotanga kuda kuongorora kuti vatundia vaive munhu akaita sei. Vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadi vachiti vainge vasiri kufara nezvaiitika. Vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge vaMuhadi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa humbo kumapurisa. Vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe. Nhasi vaGodhard vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi. Vamwe vachapa humbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wavaGodhard vaDavid Stein, gavhina webhanga guru renyika Dr. John Mangudla, vatundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva. Gore rapfuura vatundia vakakoka nhengo dzebhodhi rehwange kuState House vachiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vayamasoro munangagwa, asi pakasvika nhengo idzi kuState House hadzina kusangana nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika. Izvi zviri kuendera mberi. Komiti yavamuliswa yaiongorora uori hunotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mekukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano reMedia Alliance of Zimbabwe rinoti rinoda kuti mitemo ine chekuita nezvenhau isambunyikidze vatori venhau kuitira kuti vashande vakasununguka nguva dzose. Mashoko aya anouya apo nyika ine urongwa hwekuvandudza mitemo inobata kutorwa kwenhau. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, Media Alliance of Zimbabwe yati kodzero dziri mubumbiro remitemo yenyika dzinofanirwa kuzadziswa. Mazi yati inoshungurudzikana zvikuru nekusungwa, kurohwa pamwe nekuvhiringwa kunoitwa vatapi venhau munyika. Gweta rinoshanda neMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe chapter, vakuda hove, vati basa rekutapa nhau harifanirwe kutorwa semhosva uye vanotarisira kuti mitemo mitsva ine chekuita nezvekufambiswa kwemashoko igadzirise dambudziko iri.
Mabills aya anofanira kusiyana nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe. Kana tichitaura nezvekucriminaliza journalism muZimbabwe, tiri kutaura kuti mitemo iripo iko zvino inoita kunge journalism is a crime. Saka tikatarisa kuaipa pane imwe crimes offense inonzi abuse of journalistic privileges, pane imwe futi offense inonzi abuse of freedom of expression. Saka ese aya ma offenses asiri ma offense in real life, but ma offenses aiswa muaipa kuti anyaradze or acontrole mabasa emajournalists.
Hurumende yava Emerson Mnangagwa inoti ine chido chekubvisa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, kuvandudza Broadcasting Services Act nemitemo ine chekuita nezvekushandiswa kwemadande mudande, cyber security laws. Hurumende inoti ichaunza mitemo mitatu mitsva ine chekuita nezvekutapwa kwenhau uye pakatotanga hurukuro. Bazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko richitsigirwa nezvipangamazano mukunyorwa kwemutemo mubazi rezvemutemo riri mubishi rekunyora bhiri rekuvandudza mutemo weInformation Broadcasting Services Amendment Bill pamwe neZimbabwe Media Common Bill. Vahove vatiwo vari kutarisira kuti hurumende igadzirise zvavakataura pamusoro pemitemo iyi, zvinosanganisira kuti vanhu vanoda kutanga television kana radio station havafanirwi kupiwa mari pachena anonzi madonations. vatiwo vari kushushikanawo kuti Zimbabwe Media Commission iri kupiwa masimba ekusungisa vanhu vanenge vakanganisa zvine chekuita nenhau.
Government iri kuti foreign ownership or vanhu vasiri vemuZimbabwe havakwanise kuona more than 20% yeradio kana television station. Chimwe chinhu chiri kunetsa ndechekuti government iri kuramba kuti maradio station or matelevision station abatsirwe nezvinonzi madonation. Madonation kungopiwa equipment yekuti all equipment ishandisai kana tangai radio station or television station. Izvi zvinogona kukanganisa especially kana tichitarisira kuti macommunity radio stations kana apiwa malicense.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko, hamai Monica Mutsvangwa, makurukota ari kuona nezvekunyorwa kwemitemo iyi, akazivisa patwitter svondo rapera kuti vai vakaungana kunyanga nevane chekuita nezvekodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununga kura mitemo iyi. Hurumende inotiwo mitemo iyi inofanirwa kufambi nebiro yenyika. Asi mazi inotiwo kuchine mitemo yakawanda inobata vatori venhau nekufambiswa kwemashoko kwakasununguka inofanirwa kutariswa. Mitemo iyi inosanganisira Official Secrets Act, Censorship and Entertainment Act, Criminal Law Codification and Reform Act, pamwe neInterception of Communications Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Children's Fund rinoti vana gumi nevana vemuYemen vakafa nemusi wesvondo uye vamwe gumi nevatanhatu vakakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwebhambo pazvikoro zviviri muguta guru reSanaa umo mune chigaro chechikwata cheHouth. Masangano anobatsira pasi rose ari kukurudzira zvikwata zviri kurwisana muLibya kuti zvitore matanho ose anoita kuti vanhuwo zvavo vadzivirirwe panguva yekurwisana kuri kuenderera mberi paine chinangwa chekutora guta guru reTripoli. Hurumende yave kuda kutanga kuipa vamwe varimi vachena vakatorerwa minda kunyange zvayo iri kutatarika nekugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaita midigari. Nyaya iyi yaunza kupesana munyika vamwe vachiti inobatsira mukuumba ukama nenyika dzakaita seBritain neAmerica, asi vamwe vachiti minda iyi yakatorerwa mazitateguru nechisimba yaifanirwe kunge ichiripirwa. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Hurumende iyo yakambopika kuti vachena vakatorerwa minda havaizopiwa mari yekuvaripa yave kuimba rumwe rwiyo zvichitevera chiziviso kubva kumapazi ezvemari nezvekurima kuti pane urongwa hwekuripa mashoma iripo vamwe vachena va. Chiziviso ichi chinoti mukupera kwemwedzi uno panenge pane mazita evanhu vacharipwa uye vanogona kutanga kubhadhara mari dzacho mwedzi unouya. Izvi zviri kukatyamadza vakawanda kusanganisirawo vamwe varimi vechichena vakatorerwa minda vakaita savaENK.
Ende iyo hurumende yacho ichitadza kutenga mishonga chayo yekurapisa munhu yaakutaura nezvekushandisa mari yayo kuita zvekutenga mapraza. Amen.
Asi bumbero remitemo idzva ra-2013 sematauriro enyanzvi munyaya dzezveupfumi vakalisto Jokonya rinosungira hurumende kuripa vachena ava minda.
Mutemo kana wakati munovakombazeta motodzorera mari dzacho, chingangova chinonetsa vanhu chokuti mari dzacho dziripo here dzokuti vadzorerwe. Vanhu vakatarisa kuti ikonomi yedu iko zvino haina kumira zvakanyatsonaka.
Mashoko aya atsinirwawo nemupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya.
Vanofanira kuripwa. Kune vanhu vanoti havafanira kuripwa because minda yanga yakabiwa nemacolonizers. Ichokwadi ichocho. So nyaya yekuti vasabhadharwa inonzwisika, asi reality ripo ndeyekuti kana muchida kugadzira zviri kuitika muZimbabwe in relation to the international community, munofanira kuripwa kuitira kuti tiratidze kuti Zimbabwe yakuchinja, yakutevedzera mutemo, yakutevedzera constitution, yakuabhonda maproperty rights. And the property rights iyoyo inofambira nenyaya yecompensation.
Mubudget regore rino, hurumende yakaisa parutivi mari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe ekuAmerica yekutanga kubhadhara vachena ava. Asi mumwe murimi wechichena akatorerwa munda vaBenfrith vanoti mari iyi idonwe mugungwa. Vanoti semuenzaniso imwe mhuri yakaendesa hurumende kudare reInternational Center for Settlement of Investment Disputes muWashington DC muAmerica yava Bernard von Pessold yakanzi iripwe mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemashanu kana kuti $195 million nehurumende yeZimbabwe. Asi hurumende inoti pari zvino irungoda kupa mari yemuripo kuvarimi vakwegura kuti vawane kubatsirikana. VaFrith vati vange vachiita misangano nehurumende kuti vaone kuti ndiani angapuwa mari iyi. Vatiwo hurumende kana asina mari yemuripo inofanira kuti ipe vamwe varimi vachirukwanisa minda. Mashoko aya atsinirwa nevaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanoo nhengo yeMDC. Vabiti vatiwo urongwa hwekuripa varimi ava hauna kunyatsojeka nekuti hausi kuunzwa kudare reparamende.
Zimbabwe inengera kuziva kuti compensation iyi imbori mari iri for what. Zvese izvi zvinofanira kunge zviri before the parliament, because parliament ndo inoapprova budget. Kabudget kakaapprovwa papikipikisereki, asi mari dziri kutaurwa dzaamari hombe. Zvoreva kuti matsotsi aakutopa mari kubudira parliament, kubira vanhu veZimbabwe. In short, the process must be arrested by transparency, by openness, and the parliament inofanga iri pasenda pekuziva kuti zvii zviri kuitika.
Hurumende yeZimbabwe inoti nyaya yekutora minda nechisimba iyi ndiyo yakapa kuti itemerwe zvirango zvauraya upfumi hwenyika. Asi nyika dzakatemera zvirango dzakaita seAmerica neBritain dzinoti Zimbabwe yakatemerwa zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muimbi ane mukurumbira munyika Alec Macheso, uyo ari kushanda nesangano reRed Cross sub-brand ambassador, anoti abatikana zvikuru nezvaaona paashanyira nzvimbo dzakabatwa nedutu mupengo recyclone Idai kuManicaland. Macheso anoti mushure mezvaaona achagara pasi onyora rwiyo rwekubatsira vakarasikirwa nehama neshamwari. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ngatini chekutanga ndakatoona Red Cross, Zimbabwe Red Cross Society, ndiri humanitarian ambassador ikoko, kuti ndova ndiri kushandidzana navo kunyanya kuburikidza nemabasa atangoitawo kubhakare tichikobatsira navo nevanhu rabi yangu. Takataka taenda kwakondo divi reChipinge kota kuenda kuChisumbanje. Kwakondo kunova kwakatorerwa vanhu minda dzavo dzese dzakatsvairwa neZimba kuti havasina kana zvokudya nemvura iyo, nevamwe vakashayikawo ikoko vachiedzaura kuyambukawo rwizi. Tikanosiyawo vatakanosiya zvatya pakondo nembatya vanekasiyawo ikoko, vanosiyawo upfu neshuga.
Pane zvanyanyo kubatsa here munzvimbo idzi?
Zvinhu zvachona kana muchida kunzwa kune kurungunzwa, asi ina ndiri pagraund inini ndaka oona zvandisiri kunge ndichikanganwa, ndacho kwandi kudiona kuchikanganwa meso, nekuti andakaona zvinotyisa uye zvinorema, zvinorema, zvinorwadza, kurwadzisa kunyanya. Tinoona zvichirwadza isusu vetisiko soti akatorerwa mhuri yake iye akasara, kana kuti baba nemai vatorwa nevana vaenda, munhu iyeye paari ndovata kutyira kunyanya kuti chii chaitika paari. Ndimai vatorerwa vana navaba vaenda. Mai vavo pari zvino sochi zviri mupfungwa mavo, zviri meso avo, mumoyo wavo, munyama mavo, vari kunyanya fungei? Then ndo zvinhu zvakandityisa zvakutondiremera kuti vanhu ivavo tingatsvaka ipe nzira tigonoke titsvake zvinovatova, zvinovarapa. Vanoti taura tichitaura se mupfungwa dzavo, kana achinge azivi kuti muneba wako apa hapachina zvimbese dzapo apa hapasina, pane matombo, matombo akakura. Kutoziva kuti pasi apa pane vakavharirwa nharaenda yakabatikana, kakaendawo ikoko ikanoonawo rinochemawo nevamwe. tiri paground yone retrose yakare tichipawo zvekudya uko nekuedzawo unokansera vamwe.
Uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Alec Machesu achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Kanzuro yeguta reHarare nhasi yaparura urongwa hwekuona kuti mabhizimusi ose ari mukati meguta iri ari kubhadhara marezinesi here sezvinodiwa nemutemo. Chirongwa ichi chinonzi chiri kutarisirwawo kuenda kune vemabhizimusi mumisha inogara veruzhinji munguva pfupi inotevera. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti mabhizimusi achaonekwa asina marezinesi achavharwa chiripo ripotyo. Vagomba vanotiwo kanzuro yavo yatora danho iri nekuona kuti iri kukundikana kuunganidza mari yekuti ikwanise kugadzirisa zvinodiwa nevagari zvakaita sekugadzira migwagwa, kuwanisa mishonga mumakiriniki ekanzuro pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena. Vanoti dai vemabhizimusi ava vanga vachibhadhara mitero yavo kukanzuro, dai kanzuro yavo ichikwanisa kuita zvose zvainotarisirwa kuita pamutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa hwakaparurwa nadirector weCity Health anova ndiye watakapa simba rekuti anofamba achitarisa izvozvo. Mushure mekunge taona kuti guta redu riri kudzikira, migwagwa iri kudzikira, mapotosi awanda, mvura iri kunetsa, totarisa zvikonzero ndobva taona kuti zvikonzero zvacho zvizhinji zvine nechekuita nekushandiswa mari kusina kunaka mukanzuro kwatiri kumisa. Asi zvimwe zvacho zvine chekuita nemari dzisi kubhadharwa nevamwe vagari vemabhizimisi vanova vasi kubhadhara mitero. Panga patova nehunhu hwekutoti vanhu havabhadhara havakoshese kubhadhara zvinhu zvekanzuro, vanongokoshesa havo kungotaura kuti kanzuro mvura yakasvipa chakati, ndo hunhu hwatinoda kuedza kugadzirisa kuti honaikaka kuti zvinhu zvichene hunga tichibhadhara, kuti musha wedu usumukire hunga tichibhadhara. Saka pane mabhizimisi vanga vane tsika yekupota vachipa chouviri vashandiri kanzuro kuti vasabvunzwe mutero. Vamwe vange vachitopuhwa nyama chaiyo, maenvironmental health officers anopuhwa nyama pabhotostoro nedoro oregera kubvunza license. Saka ndo zvatiri kumisa izvozvo kuti kwete hazvibeti zvinotadzisa guta redu kuti ringe richisumukira richienda mberi.
Mune zvikwata zvingani zviri kuita basa iro rekutevera mabhizimusi?
Taita matimu matatu. Timu yekutanga ichafamba ichitenderera ichiita kuti vanhu vateerere. Timu iyoyo yakapuhwa mari zvokwa muhomwe. Yechipiri inoteera inozwa kubata. Yechipiri ikakupotsa. Yechitatu inomwe ichiongorora zvanga zvichiitwa nedzekutanga mbiri dzapfuura. Yechitatu ikakupotsa. Yechina tinobva taiunza ende dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana. Saka tiri kutanga muCBD tobva taenda kumasmaller CBDs emuguta medu, kunana Machikisa, kunana Newlands, Chisipiti, Belgravia, kwese tichasvika kunana Westgate. Hakuna kwekuhwanda. Zvakangonaka ndezvekuti mabhizimismen edu nemawoman edu ngaaende kukanzuro anoteerera license iyoyo, nekuti this time hapana kwekubuda napo takaka maneti.
Vari kutambira sei vagari iro danho irori?
Kuona kwatiri kuzviita vagari vari kufara chaizvo, nekuti hakuna mugari angafarire makore nemakore kuti Harare yaita cholera, Harare yashaikwa mvura, Harare yaita typhoid. Nekuda kwevashoma vanenge vakachengeta mari dzeguta, tinofanira kuzvishandisa mabasa emuguta.
Vanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitika kune vechidiki vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave neurongwa hwekuti vana kana hama dzevanhu vakabatwa nenyaya yegukura hundi vakwanise kuwana magwaro ekufa kwehama dzavo. Komiti yeparamende iri kuongorora nyaya yehuori iri kupomerwa vatemba muliswa inoudzwa kuti muzvinabhizimusi vekukwekwe vashepadhi Tundia ndo vakakumbira kubhadharwa mari yechoko muhomwe kwete vamuliswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Mabasa 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi bonke abafelwa izihlobo kumbhuqazwe wegugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates kungela kuthandabuza njalo sokungakhulunywa ngodaba lwegugurawundi okusegcekeni. Abenhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum abavakatshele eChimanimani ukuyahlolisisa umonakalo odalwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai bathi umumo ulokhu umubi ngoba ezinye imuli azikatholi izidumbu zezihlobo labangane. Usibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya usesole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana lembadalo yemisebenzi yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates kumbe ezokufa ama-death certificates komsitheli kungela kuthandabuza. Lokhu kwethulwe lamhlanje kobulawayo ngunkosikazi Virginia Mabhiza unobhala ohlangothi lukahulumende oluphathelane lezemithetho emele umongameli Emmerson Mnangagwa. Unkosikazi Mabhiza uthi uthunywe ukuthi aze kwethula lumbiko kulandela umhlangano owenziwa labenhlanganiso ezizimeleyo abakumanyano othiwa Matabeleland Collective. Uphinde wathi abantu bakhuthazwa ukuthi bakhulume ngombhuqazwe wegugurawundi bekhululekile njalo uhulumende uzabaphathisa ukuthi bathole amaphepha okuzalwa lawalabo ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko lanxa wamukelwe ngenjabulo, abanye bathi kumele uhulumende avume ukuthi wabulala abantu mahlayana kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika ngomnyaka ka-1987 abesexolisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Unkosikazi Mabhiza uthe uhulumende uzimisele ukusebenzelana lozulu weMandebeleni endabeni ezigoqela ukubhaliswa kwengwalo ezigoqela ezokuzalwa kumbe ezemfa, ama-birth certificate lama-death certificate, ikakhulu kulabo abathinteka kumbhuqazo wegugurawundi. Uthe njalo labo abathinteka ngegugurawundi kumele bakhululeke ukukhuluma ngendaba le njalo uhulumende asize abadinga uncedo lokwelatshwa. Ubuye njalo wathembisa ukuphutshisa uhlelo lokudonsa amanzi kumfula uZambezi lokuthuthukisa abesifazane. Umfundisi Trevor Masuku oyeMatabeleland Collective uthi bayabonga impendulo kaMnangagwa ngoba iveza ukuba kulesifiso kuhulumende ukulungisisa udaba lolu olulokhu luyinsindaba phendule.
Sithanda ukubonga ngempendulo esiyitholileyo from the Office of the President and Cabinet ngendaba esayihambisa kumongameli mhlaka 21 March 2019 ezebuye kobulawayo wahlangana labantu estate house. Siyabonga ngoba siyabona ukuthi soku lokufakiweyo okuzasisiza ukuthi lezo izikhalazo abantu abakhuluma ngazo ama different ministries enelise ukuthi asebenze ukuthi abone ukuthi zonke ziyaphutsha zilungiswe. Siyazi ukuthi lokho yikuqalisa, kodwa kuhle ukuthi siqalise ngoba singeke sifike lapho esifuna ukuya khona nxa singazange siqalise.
Umnumzana Michael Ndiweni ongumkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association uthi owabo umsebenzi ngokubona ukuthi uhulumende uyagcwalisa akuthembisayo.
Angeke ngitsho mina confidently ukuthi kungagcwaliswa nini ngoba thina umsebenzi wethu ngoyo is a watchdog role asokuimplementa. Sisekwenze ukuthi sinike government umlando, we have given the government the task to ukuthi abe leqiniso lokuthi akuthe uza kwenza isikhathi esifanayo. Kulezi zinto ngobona kwethu ezingadingi imali yokuthi kuzenziwe, ngithi imali enenge ukuthi zenziwe njengokuthi amapolice akumele investigate in 3 months.
Umnumzana Dumisani Ngwenya owe Grace to Heal uthi kuyajabulisa ukuthi umongameli uphendule izikhalazo abakhuluma ngazo.
Sibona ngani yonke into esasikhulumile sayifaka phambi kwakhe. Konke sasikukhulumile kubhaliwe urespondile kikho. So maybe from that end, yeah, kuyakuyathokoza ukuthi ngikhona konke esasikuthi siyakudemanda ukuyenzakela. Osokusele ukuthi kona simeke sure ukuthi kuyenzakala for sure. Ama birth certificate ukuthi kuzahamba njani ngeke ngakuphendula kathese ngoba kusamele sihlale futhi lawa ama ministers whoever might be responsible for Home Affairs for instance. I think endaweni ezinjalo abantu sebekakhuluma inhlupho lalokho abakukhangelele ukuthi ngikhona kuyenzakale in terms of ukuthi abantu bathola ama birth certificate ukuthi ngikhona kuyenziwe njani.
Uyaqhubeka uNgwenya ethi bazaqhubeka befuqa ukuba labo okumele babancede abakuhulumende bawufeze umsebenzi.
Lokho siqhubeka siphusha. Njengoba sikhathesi sesitholile officially okubhaliweyo sesizaqhubekela phambili si-engage lama different ministries afakiwe lapha ephepheni ukuthi balomlando okwenza into esijeneyo. Sikukontinue ukuthi si-engage labo yena.
Abemathebele Land Collective bakhanye beyamukele ngenjabulo impendulo kaMongameli Mnangagwa ngakho bathembise ukuthi bazaqhubeka besebenzelana lohulumende ukuze babone ukuthi zonke izithembiso abaziphiweyo ziyafezwa. UMnangagwa uphendule izikhalazo ezethulwe emhlanganweni awenze labenhlangothi ezichiyeneyo ezimela abantu kanye labamabandla ngenyanga edlulileyo. Lapho okwethulwe izikhalazo ezinjengokuba abantu kumele bakhululeke ukukhuluma ngegukurahundi njalo kumele labo abahlaselwayo bathole usizo lwamaphepha aqondileyo awokuzalwa kanye lokuba kukhanye ingqubekela phambili emhlubulweni weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje inkokheli zomdabu zesigaba seMandebeleni zikhuthaza iCommission ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ukuba ilandele isekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013 njalo iyefinyelela abantu abasemakhaya abaphathwa kubi ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi ukuze kube lokuthula elizweni hatshi lokhu abakwenzayo ukusebenzela emadolobheni kuphela. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Inkokheli zomdabu zeMandebeleni azizange zichaye inja zifihla umphini emhlanganweni oqoqwe ngamabandla okholo ekusunguleni umkhankaso wokuthula ezweni. UNduna Mathema weGwanda uthi isikhathi esaphiwa iNPRC lokusebenza kwayo kuyasolisa.
Itime frame ngananzelela eyaphiwa ekuconstitution mbona ngani yaphiwa isikhathi esincinyane kakhulu ukuthi kudilwe ngendaba le ground ngoba indaba ebanzi engafuni even the 10 years ebengikhangelela ukuthi kathi isindaba le ngaba ipusha iye parliament wayo kuye amend the constitution ukuthi indaba le kungathiwa iphiwe time frame isetshenzwe ize iphele. Njalo enye into ehluphayo lokho esikhuluma ngento ye ground sikhuluma sisemahoteleni khona ukanti abantu ababa affected basemakhaya ngalesikhandelelo ukuthi ngabe yibo ababuzwayo basitshele ukuthi bafisa ukuthi into leyihambe njani. Lokho esibhizi thina lapha sisuka from one hotel sisiya kwenye one hotel singazake siyefika even la kumachief emakhaya ukuthi sekude kuhle basibizela abantu. Abantu basitshela ukuthi bafisa ukuthi indaba leyi banje njani.
Unduna Zwelani Ndiweni Nkalakatha wenkayi uvumelane londuna uMathema esola ukusebenza kukahulumende le-NPRC.
Indaba yegugurawunde le isilonda esikhulu esingapheliyo ebazalini bethu la. Uhulumende wenza ngani ule ndaba lakho engela ndaba lakho? Ngoba ngabe ulesifiso sokuthi adile lakho lokho ngabe sokwakwenza ngoba isikhathi sesisithi dala into le yenzakala kudala bakhuluma ngakho khathesi seze sitshona ukukhulunywa ngokuthiwa kulamani esinadialogu okumele abe khona kanti ngawani izinto zakhona ziphonga ukudrafta kuphela zenzakale emaphepheni but kuma-affected people akufiki ikakhulu singakhayela kakhulu ngabe etsholotsho elupane nkayi vele isisatlayinti kakhulu.
Unduna David Mbetsi Chitaudze we-Beitbridge uthi ulusizi i-NPRC ayikafinyeleli ebantwini abahlukuluzwa ngumbhuqazwe wegugurawundi evumelana londuna uMathema.
Ushifo right kakhulu ukhuluma ngendaba yegugurawundi uthi abantu bahlangana obhubhulawayo eHarare emahoteleni but they are not coming kuma-grassroots okula bantu aba-affected because kulama-problems abaningi. Abanye they still have ama-scars e-Gugurawund. When they talk about it, you can see in their eyes ukuthi bezohlungu.
Olwela amalungelo oluntu, uMnumzana Dumisani Mpofu, uthi okukhulunywa zinkokheli zomdabu kuliqiniso.
Okwesikhathi khona abakukhuluma uChief baqinisile sibili ukuthi akukacaci ukuthi isikhathi sabo sizangezelelwa yini kumbe sizakuma lapho okuvele kumiswe khona ngesisekelo sombuso. Nxa kunjalo kungabe kuliphutha elikhulu kakhulu ngoba kutsho ukuthi izabe sisebenze iminyaka emlutshwani thina sasikhangela ukuthi isebenze iminyaka elitshumi.
Umgcini sihlalo we-NPRC uJustice Selonare ongene umhlangano lo uthe uyasizwa isicelo senkokheli zomdabu lamakholwa baza kusisa edale lephalamende njalo uyavuma ukuba kabakafinyeleli kuzulu wonke ezweni. Udaba lombhuqazo wegugurawundi seluhlala lusemlonyeni wabantu bethi yilo njalo oluphehla udlakela ezweni lokukhethana ngomhlobo ngoba akuzange kube lokukhumisana umlotha ngoba labo abakwenzayo lokhe bekhokhela njalo abatshengiseli ukuba bayafuna ukukhumisana umlotha labantu abonelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum evakatshele eChimanimani ukuyahlolisisa umonakalo odalwe lizulu lesikhukhula ucyclone Idai elahlasela ikakhulu eChipingele eChimanimani ithi umumo ulokhu umubi ngoba ezinye imuli azikatholi izidumbu zezihlobo labangane njalo kusobala ukuthi abanye bakhathazekile emoyeni. Umgcini sihlalo walinhlanganiso umfundisi Angliston Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bafumene njalo ukuthi ukudla kwabiwa ngendlela efaneleyo.
Besibona ku-social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle kwabantu bezana uPF banika ama-members abo akudla kuyatshontshwa lento ezinjalo. Sasesisesaba ukuthi singayekeli ukuthi sihambe asizozibonele ukuze sibe kwathi kuliqiniso yokuphi kuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile. So sabuya ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo, sithola ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit or district administrator basebenza kuhle kakhulu lenhlanganiso njengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besilabo-Alethu Macheso izolo beholisa abantu ukudla. Namhlanje sahamba-ke eChimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator, sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi ningi nje lezilokhali. Bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa lakanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa. Akulanto enjenganaleyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi.
Lezo zinhlanganiso ezinkulu kungenzakala ukuthi okwabo kuqoqekile, kokunye-ke lapho elingafinyelelanga khona kumbe ngaphandle kwalezo nhlanganiso yizo zodwa yini ezabo ukudla.
Kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha eChimanimani leChipinge uyahamba eManicaland province. Iprovince ibisirekhoda ekugcugcina ukwazakala ukuthi ngubani olethani. So into yakhona i-organized ngaleyo ndlela. Kulama-subcommittees ama-thematic. So inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pads abomama zikhona kule cluster ye-gender. Ikhona i-subcommittee ye-gender. So inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene ku-committee ye-subcommittee ye-gender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane. Ngali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee. So ku-structured kanjalo okuyinto kwankhona. Kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina, asibatholanga labo okuthi abenza ku-partisan. Kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali, kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza.
Uncedo lonke luhamba ngama-committee lawo kuphela. Akukho okunye eceleni ohamba iziphela abantu enganikwanga imvumo.
Ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo yi-Provincial Coordination Committee ye-Civil Protection Unit ethiwa ngu-Provincial Administrator.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Church and Civic Society Joint Forum, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Chimanimani. Lithiye indlebe kulonalo umsakazo ngo-6:30 kusasa ekuseni lapho azachasisela ngomsebenzi wenhlanganiso yakhe kulindawo, yona esikhethwe ukuba yingxenye ye-Monitoring and Evaluation Committee eyokwaba impahla khonale eManicaland. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokubhekane labehlele ingozi yezulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-450318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa kubulewe abantu abalitshumi lantathu lamhlanje edolobheni le-Khartoum kwele-Sudan ekutshengiseleni kwabantu besithi kabasawufuni umbuso kamongameli Omar al-Bashir. Okwamanje babikwa sebengamatshumi amabili lane asebebulewe ekutshengiseleni lokhu okuqale ensukwini ezine ezedluleyo khonale kwele-Sudan. Kulandela ukubanjwa ngamandla ukuthiya umsebenzi kukanobhala ubona ngezenzakala phakathi kwelizwe leMelika, iHomeland Security Secretary uKirsten Nielsen sekuphindwe kwaxotshwa ezinye iziphathamandla zalolu gatsha lezinye ingatsha zikahulumende kamongameli Donald Trump. Ngomvulo kuxotshwe umqondisi wohlangothi lwamapholisa awe-Secret Service uRandolph Tex Alice ngolobona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni umnumzana Ronald Vitiello. Usiba lukhulu
webhanga lesizwe umnumzana John Manguja usesole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lembadalo yemisebenzi yabo mahlayana. Lokhu kulandela ukukhwela mahlayana okwenziwe impahla ezitolo kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. Njalo intengo le ibikwa ilokhu ikhwela mihla lemihla. UManguja uthi osomabhizimusi abaningi basebenzisa ukuwa kwesisindo semali yohlobo lwama-RTGS kumbe i-bond njengesizathu sokukhweza impahla yabo. Kodwa uthi intengo akumelanga ikhwele nxa imali iwe isisindo ngoba umhlaba wonke jikelele uyabekezela nxa isisindo semali yelizwe sehlile. UManguja ubesipha imbono yakhe kukomiti yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwembiko. Imbiko kaManguja ilandela ukukhwela mahlayana kwempahla emqoka empilweni kaZulu ngesikhathi kukhanya kungela sisombululo sokwenqabela lokhu. Isakhamizi sakobulawayo umnumzana Meluleki Ncube uthi uhulumende sebonakala ungani kakho ngokwehluleka ukulungisisa umumo wezomnotho.
Kusuka kumangalisa ukuthi kanti i-government yenga njengoba izinto zikhwela every day, especially ama-basic commodities akhwela every day. I-cooking oil $12 bathula, ichukela $5 30, isepa $4 kathesi. And abakhuluma lutho, and izinto esingeke siphile singelazo lezo, izinto ezifuneka every day, but abareact bathule, and u-president uthule ngani kakho. Umgaba sezengcono ngoba waye into zingakhwela wayephuma akhulume something. Kusuka kumangayisa ukuthi ngawo le forex kwamanye amagro izinto ziyachipa ziyayehla ngeforex ngawo lama US dollars, but thina basikholisa ngama-RTGS imali engekhoyo.
Imuli eziningi ziyehluleka ukuthola ukudla okweneleyo ngenxa yokuqansa kwentengo ngesikhathi abaningi bengasasebenzi. Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Michelle Sibanda uthe impilo isinzima kakhulu.
Mina njengomthengi ngizibuhlungu ngezinto lezi ezikhwelileyo ngoba nxa ukuthi cooking oil i-$12 esepa bengabo-$5 lechuya lingabo-$5 thina imali zethu esizirholayo zingakhwelanga kuba nzima ukuthi siphile. So ukuthi uhulumende yenu sincedisa njani ngoba impilo isinzima sibuya kusaphileke shwala.
Isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube, uthi indlela intengo ekhwela ngayo iyethusa.
Iye, thina njengenhlanganiso emele abathengi, i-National Consumer Rights Association, inakhora. Sizwa sisethuka kakhulu ngendlela intengo ekhwela ngakhona phakathi kobuyanga obukhulu kangaka phakathi kwelizwe. Izinto kazisathengeki kusuka empuchini ukuze yefike ejukeleni nakukho konke. Ikakhulu ukhangela abantu abaningi abasebenza, abantu abaningi bahlezi ngkhaya, kanti lalabo abasebenzayo kakho oleholo elikhwelileyo. Kanti ke futhi kuyeza siyakubona ifuel yona ngokwayo, amafutha ezimota azakhwela, angakhwela wena ngokwawo azakhweza ezinye izinto futhi, okuya kwenza ukuthi izinto zibe zilokhu ziqansa zisiya phezulu, abantu besiya besiba ngabayanga behlupheka besiya phansi. Ngakho ke into esizayenza, sizalwisana lohulumende lapho bona laba bathengisa lezo zinto ukuthi zingakhweli ngayo yonke indlela.
Ngendlela intengo ekhwela ngayo, abanye sebesesabela ukuthi umnyaka usiyaphela, okunye okumqoka empilweni kaZulu kuza kuba kungasafinyeleleki lula. Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba ezibalisa iVoluntary Media Council of Zimbabwe le Media Alliance of Zimbabwe zikhuthaze uhulumende ukuthi asebenze ngesiqubu ekuguquleni imithetho encindezela intatheli izindaba kanye lokwethulwa kwembiko elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare namhlanje belandisa ngempumelelo yomhlangano wenyanga edluleyo wokubonisana lohulumende ngenkinga intatheli izindaba ezibhekane lazo phansi kwemithetho efana le-IPA le-POSA. Umqondisi we-VMCZ umnumzana Lofty Dube uthe uhulumende kumele aphange aguqule leyo mithetho ebadalela imigoqo.
lomhlangano ubukhangela izinqumo ezifuna zenziwe emthethweni ephathelene lokukhisha kwembiko lokubhala kwezindaba. Ukhangela ukuthi imithetho ekhona le esithi iPA le Broadcasting Services Act ingatshintshwa njani ukuba ibe imithetho ehambelana constitution yeZimbabwe.
Umfoka Dube uqhubeke ethu lethemba lokuthi ekupheleni komnyaka uhulumende uzaba eseqede konke okumele kwenziwe ukuze lokho abavumela nayo kube ngokomthetho omutsha ozakwenza umsebenzi wentatheli izindaba ube lula zisebenze kungela kuhlukunyezwa.
Lethemba lokuthi ngesigaba esesikiso ngathesi lesigaba uhulumende asekiso bazabuya lemithetho engabe isihluziwe yafakwa eparlamente ngokuphela komnyaka.
Lokhu kuza ngemva kokuba intatheli izindaba eziningi sezike zabotshwa kanye lokuhlukunyezwa ngenxa yomthetho yobuncindizeli ephathelene nokusakaza kanye lokuvimba indlela imbiko emele ethulwe ngayo. Ingcweti kwezokusakaza umnumzana John Masuku uthe uhlelo lokuguqula imithetho ephathelene lokwethula kwembiko kanye lokusebenza kwentatheli izindaba luhle kakhulu. Usekele umcijo othi akusilo cala ukuba intatheli izindaba.
Okwesikhathi eside intatheli izindaba bezithathwa njengezigangi, njengabantu abangalunganga, njengabantu abafuna ukuguqula ilizwe ngendlela engayisiyo. Kodwa ke khathesi siyabona ukuthi uhulumende uyatsho laye ukuthi hayi sesifuna ukusebenza ndawonye, njalo intatheli izindaba kumele zichiwe zisenza umsebenzi wazo kungela kuphazamisa. Yinto esiyamukelayo njalo esilethemba ukuthi bonke abaphakathi kwakho lokhu baseqinisweni.
Intatheli izindaba zikhonona ngeziqondiso zikahulumende zendlela okumele zisebenze ngayo, okuyinto ezithi kumele ziphiwe amandla ukuthi zisebenzele kungela migoqo. U-Andile Mafu intatheli izindaba ezisebenzelayo othi akalathemba lokuthi uhulumende engabanika leyo nkululeko ngowakumgcike ukuthi wesaba ukuchothozwa.
Hayi, kuza kuba isimanga sibili nxa uhulumende ezanika intatheli izindaba amandla ukuthi zenze umsebenzi wabo kungela ukuhlukunyezwa nguye, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende wethu lo usebenzisa wonke amandla alawo kuzama ukuthi ancindezele intatheli izindaba nxa zifuna ukuma iqiniso elibi ngaye. So siyakhangelela sibili ukuthi ngabe kuthiwa uyakwanisa ukuthi alungisise lolu daba, kodwa hhayi asilalo ithemba lokuthi uzimisele sibili.
Lokhu kukhonona ngokungazimiseli kukahulumende ukusebenza lentatheli izindaba kuza ngemva kokuba ngeviki edlule yamapholisa ehlasele ihofisi yomsakazi we-263 chat phezu kokuba ethethwe imifanekiso yawo esenza ubugangi bokutshaya labo abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare. Uhulumende ukhangele ukuphuma lezahluko ezilakho ukuguqula imithetho ephathane lokusakaza kanye lokuthula kwembiko oluzakuba ngumthetho opheleleyo ekupheleni kwalo nyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Owamadinya khala ngoba ngidabukile, inhliziyo ihlungu ngoba yephukile. Awuwe mdale kari
sekuseni. Ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba ushiye ngingedwa. Lala kahle ke sithando sami, ubuhlungu umoya wami ungephula inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye, 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 ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye, goodbye, goodbye.
Ingoma ezwisa ubuhlungu kakhulu, Calvin lapha, ingoma evalelisa isithandwa ethiwa yona goodbye. Ye, lami ngithi goodbye kodwa ngingakatsho njalo ngisikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi bonke abantu abafelwa izihlobo ngombhuqazo wogugurawundi sebevunyelwa ukuthatha ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates kungela kuthandabuza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande, sendichiya ku-Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo ekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.